Ivory Coast haisati yasvika muHarare uye zvaisati yazivisa zifa kuti iri kuuya here kana kuti kwete. Mutambo uyu wanga uchifanirwa kutambwa Ivory Coast yakatungamira 3-0 mushure mekunge FIFA yaripisa Zimbabwe nekutadza kuenda kuIvory Coast mumutambo wekutanga. Asi FIFA ichaomerwa nenyaya iyi kana Ivory Coast ikatadza kechipiri kuya kuzotamba sezvakatarwa. Chikwata chakunda apa chiri kufanira kutamba neCameroon. Zvakamira zvakadai, mitambo yeCasolaga Premier Soccer League iri kuenderera mberi apo pachange paine mitambo mukupera kwesvondo. Chicken Inn iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro-soro mukupera kwemitambo yevhiki rino sezvo iri pamusha nehwange. Dynamos, iyo iri kutamba zvakanaka kubvira tonderai ndiraya atora basa reurayiridzi, yakananga kuBulawayo uko ichatamba necholocho Pirates. Ndiraya anoti ari kutarisira kukunda zvekare mushure mekunge aenda kutriangle ndokunokunda 2-0 pakati pevhiki rino.
Mitambo yese yatinotamba tinotarisira kukunda, saka tiri kutarisirawo kukunda zvakare, saka tinoenda ikoko tiine tariro yekukunda.
Asi zvinhu hazvisi kumira zvakanaka kune vaimbo vemurayiridzi wemaurea Sunday Chidzambwa, uyo akananga kumandava stadium kunosangana neFC Platinum. Panguva iyo Chidzambwa asati akunda mumitambo misere iyo anga achirayiridza chikwata ichi, Norman Mapeza ave nemitambo 11 chete asati amborohwa zvekuti mutambi weFC Platinum Brian Mzondiwa, uyo ari kubhebha moto, ari kutarisira kurova mambure zvekare.
Ndicharamba ndichiitawo best yangu kuti ndirambe ndichigoesa kuti masupporters FC Platinum andiramba achifara.
Highlanders, iyo iri kupisa pamwe nokutonhora, yakananga kuAscott uko iri kuyambirwa kusadherera hwahwa iyo inorayiridzwa naLloyd Mtasa. Capes United yakananga kwaRusape uko iri kutarisira kunorova dongo Sawmills mushure mekutatarika nekuita mangange necholocho Pirates nezuro. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Harare City vs Buffaloes, Flame Lily vs Chapungu, Haumain vs Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.